kutanga tichatinotaurenzina kumabasa edu is vanhu vazhinji vane dambudziko rokunzwisisa chirwere ichi. Vinhu vakuru vakuru veCDC neveWorld Health Organization vari kushanda mubato racho vari kuti chirwere ichi tiri kutozvidza as we go along, tichiona maitiro acho nokuti chakasiyana siyana maitiro acho. But zavari kurekomenda kuti kuzvidzivirira kuti vanhu vasachibata chirwere ichi, nokuti once wachibata dambudzo riripo ndevakuti hapana mushonga right now, hapana mavaccine or mushonga wokuchirapa chirwere ichi. Ndopari kunetwa.
Tiri kuona kuti muno mudiaspora vana vezimbabwe vakawanda vari kurasikirwa neupenyu. Zvii zvamungataura muchitaura nyaya yekuti vanhu vazvidzivirirei?
Vanhu vanongonzwa kuna maPPE, which is maprotective gears, mamask, magloves, magowns. And how did ma-institutions, mahospitals, manursing homes, how did they respond pavakatanga kuti nyaya yacho ini iriko? Saka kuti ndiite gejo kuona kuti why are there more people dying? Is it because more people mazimbabwans ari kushanda muhealthcare, or is it vanhu vazhinji vari mumafront line even vari muhealthcare? Is it more vanhu vari mumahospital where you get vanhu vanoita diagnosis necovid? And is it something that actually I want to start looking into? Ndivona kuti why is it? There are so many theories uyafungwa dzakasiyana siyana as to even why vanhu vatema vachifamudza nevarungu. Matheories acho akawanda as to trying to figure out what's going on socially from a financial level scale as well as racially as well.
Tichiona imo muno muamerica matiri Dr. Chidarayenzi, tiri kunzwa mastate kana matunhu akasiyana siyana vaakutanga kubvisa mutemo wangu wachimboratidza vanhu kufamba famba uya. Munofunga here kuti America yave ready kuti inge ichibvumidza vanhu kufamba famba?
Inini, from personal experience, I think it's too early kuti vabvumidze vanhu kufamba famba. I know kuti America inoda kutarisira utano hwayo as far as the economy status nokukurudzira kuti industry dzavo dzitange kufamba. But vanhu vakakurumidza kuda kufamba-famba pachachaya munhu achashanda maindustry acho. If I can give an example kwandiri, inini ndinoshanda panapa vane maareas avanoti mareservations where manatives ekunokuamerica pavanogara. Hatina case right now and we thank God. A lot of people maapache asingagari panapa reservation asaigara kunze kwereservation vakuda kudzoka kumusha because pana hatina macases. Kwavari uko kumatowni nechii kune macases. Saka government, nokuti reservation is a small government, inoranwa necouncil. Saka council yacho inogomeka malaws kuti no, hatichatombodi kuti even vanhu kana vakungagari pano for a long time itogara pauri ikoko. Sevakuru vakuru vehealth hatidi kuti tirambidze vanhu kudzoka kumusha, but iye zvino were in the process yokutoti vanhu vari kuti vari kuda kudzoka they have to call line yevaripoa. Isu tovaita isolate, tovaita quarantine for 14 days